Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 5 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vajora mugumbo vanonzi vari kupomerwa dzimwe mhosva pamusoro pemhosva yavakasungirwa nezuro. Hurumende inoti yadzinga madhokotera makumi manomwe nemanomwe ayo asiri kuenda kubasa. Sangano reApex Council rinoti kuratidzira kwaro kuri kuenderera mberi mangwana. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi ichibwa kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vajora mugumbo vanonzi havana kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi sezvaburitswa nemamwe mapepa nhau. Gwetara vagumbo vasobi wacha vanga vasiri kudavira nharembozha yavo. Asi vamwe vari kuti vagumbo vamboonekwa vari kumatare edzimhosva kwenguva duku vachibva vazodzoserwa mumaoko eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Vane ruzivo nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vagumbo vari kupomerwa dzimwe mhosva pamusoro pemhosva dzavakasungirwa nezuro. Vatiwe vagumbo havana kumiswa pamberi pematare edzimhosva. Vagumbo vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro vachipomerwa mhosva yekuita zveuori panguva iyo vaive gurukota rezvekufambiswa kwezvinhu munyika. Hurumende inonzi yadzinga madhokotera makumi manomwe nemanomwe zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza mutongo wedare reLabour Court wekuti vadzokere kumabasa avo pamwe nekusamirira pamberi pekomiti inoranga vatadza pabasa. Mugwaro raburitswa hurumende inoti vadzingwa basa ava vamwe vevana chiremba makumi masere vakanzi vamiswe pamberi pekomiti inoranga vanokanganisa pabasa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kusangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kuti runotambira sei danho ratorwa nehurumende iri. Asi sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vanoti ichokwadi kuti vana chiremba ava vadzingwa basa.
And the determination from the disciplinary authority found 77 of the 80 guilty of absenting themselves from duty for 5 or more days as is provided for in the Labour Act. And the disciplinary authorities made the determination of guilty, and the penalties that were meted discharged from the health service.
Vana chiremba vakatanga kurangwa mabasa musi wa 3 Gunyana vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti kuratidzira kwakarongwa kuitwa nevashandi vehurumende mangwana kuri kuenderera mberi zvichitevera kushaya muchero kwemusangano weNational Joint Negotiating Council waitwa nhasi pakati pehurumende nevamiriri vevashandi. Mutevedzeri wasachigaro veApex Council vaThomas Muzondo vanoti vashandi vasunga kuenderera mberi nedanho ravo sezvo hurumende isina chayanga yakapfumbata kumusangano uyu pane zvichemo zvavo zvose zvavakaipa. vamuzondo vanoti chimwe chanyanyotsamwisa vashandi ndechekuti hurumende yazivisa kuti haichakwanisa kuvabhadhara mari dzavo dzekutendwa kana kuti mabonus mumwedzi mumwe chete nekuti haina mari. Izvo zvinenge zvave kureva kuti vashandi ava vachawana mabonus avo muna mbudzi nemuna zvita. Urongwa hunonzi navamuzondo hunoomesera vachatambira mari dzavo muna zvita sezvo vachadziwana dzaderera uremu zvichienzaniswa nevamwe vavo vanenge vapiwa muna mbudzi. Vashandi vanonzi vachaungana pamahofisi ePublic Service Authority mangwanani vachizofora vachizonosiya magwaro enyunyuto kumahofisi emakurukota akasiyana-siyana ari paNew Government Complex apo vatungamiri vemasangano evashandi vachataurawo kwavari. Ngatinzwei huru kure yataita navamuzondo pamusoro penyaya iyi.
Nhasi tangati nemusangano weNational Joint Negotiating Council mushure mekunge tadaidzwa nehurumende kumusangano uyu. Saka musangano watanga nenguva dza11 kukagoi building. Asi tashaiwa chatanyanya kufambira pamusangano uyu wangaone agenda imwe chete kunyanya yanga ichitarisa kuti hurumende yanga ichiti yauya nedzokedzo kana kuti feedback pane zvatakakurukurirana tikapandana musi wa14 October. Saka isu sevashandi basa redu ranga riri kuteerera kuti nhasi hurumende yativigirei tobva taenderera zvedu mberi nemabasa edu. Chanyanya kutikahadzisa ndechekuti hurumende haina chayauya nacho patafura zvachose vachibva varovedzera kuti iye zvino izvi vanga vane matambudziko akati kuti uye vanga vakanyanya kutarisa bhajeti yataakuda kupinda mairi zvichireva kuti vanga vachiti kana tichizokwanisa kunge tichitarisa nezvekola vanga vachivimbisa kuti inenge yaya January 2020. Muhoro webhonasi wayakanga yambotivimbisa kuti uchange ichibhadharwa muna mbudzi kuvashandi vehurumende macivil servants havachakwanisa kunge vachidaro nekuda kwekuomerwa kwakaitwa nehurumende. Nokudaro vachabhadhara muripo webhonasi uyu mumwedzi miviri unoita mbudzi nazvita.
Saka imi matambira sei zviitiko izvi?
Tatambira nekukahadzika zvikuru nekuti kazhinji kacho ukadanwa unenge uchivimba kuti panogona kunge pane chiripo chabudawo chinogona kunge chichipuwa vashandi. Asi zvanyanya kutishamisa ndezvekuti tangogamuchira chete mashoko ari kutaridza kuti hurumende iye zvino iri kutambudzika uye hapana painganonga mari sokuti yakatozomanikidzira bhajeti.
Manga makazivisa kuti muchange muchiratidzira mangwana. Muchiri kuenderera mberi here nekuratidzira kumushure memusangano uyu?
Tiri kuti Apex Council seboka rine vanhu vanoaffiliata kwariri hatina kupuwa zvimwe zvinotaridza kuti izvi hazvichaitiki. Mapato ari muApex Council ari kuramba achiti chisungo chavakaita ichocho chokuti mangwana vacharatidzira chichapfuurira mberi ekuronga kwavakaita. Asi pamwe deno hurumende yanga yagona pamwe kukanda kamwe kanhu kuvashandi zvichida mafungiro evashandi aigona kuchinja nekuti kutsutsumwa kwavo iprotest match.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vari parunare muHarare nestudio 7. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti sehurumende vanoti hurukuro dzemihoro nevashandi vayo dzicharamba dzichienderera mberi kunyange hazvo hurumende isingagone kupfuura mari dzairi kuvabhadhara pari zvino nekuda kwechirongwa chekuwandudza upfumi chiri kuitwa. Panyaya yekuratidzira kwevashandi vehurumende mangwana vaMutodi vanoti ikodzero yavo yekuratidzira chero chete vachiratidzira murinyararo.
Sehurumende tiri kuti kutaurirana kucharamba kuchienderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo kusvikira tasvika pakuwirirana tichionesana mamiriro akaita upfumi hwedu hwenyika kuti tine amount yemari yatinokwanisa kubhadhara semasalary kuvashandi vehurumende. Asi amount iyoyo kana kuti level iyoyo haigoni kuramba ichipfurikidza nokuti katiita maausterity measures uye tinoreva kuti tiitei tozvisvitsa consolidation tireduce government expenditure. Saka chinoda kuti vashandi vehurumende vafambirane pamwe chete nehurumende kuti hurumende iri kugadzira economy masalaries vashandi vehurumende acharamba achiimprova economy yedu painenge ichiimprovawo saka sanzwa kuti vari kuda kuenderera mberi nedemonstration yavo hakuna anorambidza demonstration demonstration inobvumidzwa mubumbiro redu remutemo kana ichinge yabvumidzwa nemapurisa vaita application yavo vanokwanisa kunge vachipinda mustreet vachidemonstrata zvichiri pamutemo chisingadikanwi cheke kuita violence kupwanya mapropety kuita mhirizhonga kuluta mashops izvozvo ndo zvinonzi kwete asi demonstration pamutemo inobvumidzwa zvakanaka chaizvo
tiri kunzwawo vari kuchemawo nenyaya yekuti hurumende yavazivisa kuti haichakwanisa kuvapa mabhonasi vese mumwedzi wanovhemba kana mumwedzi wambudzi zvichireva kuti mabhonasi vaakuti vamwe muna novhemba vamwe muna dhisemba vachiti vemuna dhisemba vanenge vakuzobatwa mari dzavo dzaakukanganiswa neinflation sehurumende muri kutarisawo sei danho iri
chatiri kuona sehurumende vashandi vedu vakawanda zinotarira kuti munhu wese kana ari kuimbloya mushandi wake chai anoona kurwadza kune kwazvitoita kubhadhara mushandi mushandi anenge aita basa rake asi iwese mushandirwi unosungirwa kuti umutsvagire mari kunyange zvinhu zvakaoma sei unofanira kuti utsvage mari iyoyo saka ndo patinoti iyaya tinoti social contract inofanira kukosheswa nevashandi mukatarisa nyika dziri kuita kuti mari inohorwa nevashandi irambe iri pasi idzodzo nyika dzinoattracta investment nekuti marginal cost of labour inenge yadzikira zvirova zvaakureva kuti mainvestors vakukwanisa kuinvesta munyika medu nechikonzero chokuti macost of production yadzikira zvakare nekudawo kuti vashandi vari kutambira mari shoma asi hatisi kuda kuti mushandi atambire mari shoma inoita kuti atadze kuzviritira nemhuri yake tinoda kuti vashandi vatambire mari inokodzerana navo inoita kuti vakwane kubhadharawo kana vachibhadhara marenti kana vachitenga grocery kana vachidi zvienderane nenguva yatinoti consumer price index iya pairi kukwirawo masalaries achikwira ndozvatiri kuita saka hatisi kukurudzira kuti vashandi vaite confrontational approach hatisi kukurudzira kuti vashandi zvakare vadzvanyiriri tiri pakati nepakati sehurumende saka ndopatiri kuti toda kuti tinzwisisane nevashandi vedu tifambe tiri pamwe chete hatisi kuda nezvemhirizhonga hatida zvekupikisana tinoda kuti nyika yedu iendeemberi inyika yedu tose vashandi nevashandirwi hurumende ndeyo ine vashandi vakawandisisa kuburikidza any other company munyika muno saka toda kuti zvirambe zvakadaro hatidi kusvika aka panguva yekuti vashandi ngavachiretienzwa nokudawo kuti hatina mari yekuti tivabhadhari
vanga vari mutevedzero wegurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunare muHarare nestudio 7 vamwe vagari vekumola neNegande mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa nekuda kwekuti vanogara kure nenzvimbo dzinotorerwa magwaro aya Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
vachitaura nhasi muchinoi kukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu munyika yezimbabwe human rights commission iyo iri kuongorora zvimhingamupini zviri kutadzisa vanhu kuwana magwaro ekuzvarwa zvitupa mapasipoti nezvimwe vanhu vakawanda vati vari kutadza kutora magwaro aya sezvo kusiya kobvo uko kune mahofisi amudzviti kuri kure zvakanyanya mumwe mugari vatemba tennis vati kwavanopiwa magwaro kure zvakanyanya uye havana mari yekuenda ikoko
matambudziko anosangana nevanhu kana vachida zvinhu zvakaita sezvamatsanangura mabirth certificate nezvitupa inyaya ye1 tingatipi kutorwa zvitupa nemabirth certificate kuti kurei unongozviyawo maareas emumarudzi ward 1 kana kuda kufamba unogona kufamba kubvana kusei kusvika manhu usati waipedza saka kuti titravhere kubva kumola kuenda kusiya kufa netsoka kurefu 1 2 netransport marodzi akafa kunodzura kufamba
vatenesi vaudza komisheni kuti dai vashandi vekwamudzviti vachienda kunzvimbo dzakaita sedzavo kamwe chete pagore senzira yekuyamura vanhu sezvavanoita nguva yesarudzo yezvematongerwo enyika vatenesi vati rimwe dambudziko nderekuwana magwaro ekukiriniki kana kuchipatara chinenge chazvarirwa munhu ayo vanoti anonetsa kunotora sezvo vanenge vasina mari yekufambisa
vanokwanisa kufamba kana kamwe chete pamwedzi kana kamwe chete after 2 months maybe pamatambudziko akaita setransporta nekureba kunotorwa zvitopa nemabhedi ndogona kuva zvirinani zvinezvi mwawo futi imwe dambudziko riri ndechekuti zvinodiwa zvacho kuti dambudziko certificate ato zvinhu zvacho zvinonyuwa hazviwanikwe zvakafanana nenhanzi birth record handizvo inenge chitorwa kumunhu kwaunenge wakazvarirwawo
mumwe mugari amaiketaisiya nzira vatinyaya yekuti munhu asina magwaro ekuzvarwa aende nemufakazi yakaomera vanhu vakawanda mudunhu ravo sezvo vachifanirwa kukwidza mufakazi uyu motokari yekuenda kumahofisi amuGT mudunhu ravo
nenyaya yemabhepi kuti vanhu vatoise mabhepi mawitinesi kuti vabve kwedu kwamaosvikakasako totakura mawitinesi panodhuru
rimwe dambudziko rabuda pamusangano uyu nderekushayikwa kwezvitupa zvezvizvarwa zvine vabereki vakabva kune dzimwe nyika dzakaita seZambia neMalawi izvo zviri kukonzera kuti vana vavo vashaye magwaro ekuzvarwa mumwe wevanhu vatarisana nedambudziko iri vatobias john vanoti vana vavo vari kunetsekana zvikuru nedambudziko iri nekuti ivo vakaberekerwa kunze kwenyika asi mushandi webazi rinopa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa muzvare virginia karenga vaudza komisheni iyi nhasi kuti dzimwe nguva vanhu havataure chokwadi kuti vanenge vakarasa zvitupa vachiti havana kupiwa
dzimwe nguva vanhu ava havataure chokwadi patinovabvunza zvinova zvinoita kuti tivabvunze mibvunzo yakawanda iyo yavasingafarire tine dambudziko guru department redu rekupa vanhu zvitupa avo vatakambopa
vanhu vekumola nenegande vaunzwa nekomisheni iyi rinova danho rashorwa zvikuru nevakawanda vachiti komisheni iyi ndiyo ingadai yaenda kunzvimbo idzi kuti inyatsonzwa matambudziko ari kusangana nevanhu mutauriri wekomisheni iyi muchinhoi vashadrack williams vati komisheni yavo iri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vasina zvitupa nemagwaro ekuzvarwa vachiti bazi rinopa zvitupa harisi kushanda zvakasimba sezvo riri kunzi harisi kusvika kune dzimwe nzvimbo dziri mukati mukati menyika komisheni iyi yakafamba matunhu masere uye ichapedzisira nemuHarare kubva musi wa18 kusvika musi wa21 mbudzi gore rino ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine apa chigoriwa
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nyanzvi munyaya dzekudzima moto munigeria dziri kuedza kudzima moto pamusika webolugan uyo uri mukati meguta relagos utsi hutema huri kubuda muchivakwa chakapoteredza musika uyu panguva yomotokari shanu dzinorwisa moto dziri kuedza kupinda kuti dzidzimure moto uyu mutungamiri wehurumende yemusudan vaabdallah hamdok vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba mukuunza runyararo mudunhu rine hondo redarfur vahamdok vakataura mashoko aya apo vakasangana nevanhu vari kuvhiringwa nehondo yemudarfur avo vari kuda kuti pave nekuchengetedzwa kwekodzero dzavo uye vanodzityora vange vachirangwa nemutemo vanhu vemumauritius vari kugadzirira sarudzo dzichaitwa nemusi wechina idzo dzichaona mutungamiri wehurumende wapravind jonot vachitsvaga rutsigiro rwakasimba mushure memakore maviri vapiwa basa iri apo baba vavo vakasiya chigaro chemutungamiri wehurumende yemauritius makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashort wave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashort wave
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rakazivisa nezuro kuti kutanga musi wa 11 mbudzi munyika munenge mave neimwe mari inenge ichishandiswa pamwe chete nemari iripo pari zvino. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kuda kushandisa dhora remuZimbabwe chete pari zvino kupedzera hoko padeve retsindi nekuti ratotanga kushaya simba uye vamwe vachiramba kuritambira. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, banga reRBZ razivisa kuti rinenge rave nemari yendarama yemadhora maviri inenge ichishanda neiripo kare yebepa ye$2 bond note svondo rinouya nemuswe muvhuro. Banga iri rinotiwo kuchauya imwe mari yemadhora mashanu inenge ichingoshandiswawo neiripo iko zvino. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari vari mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vanoti mari idzi hadzishande zvachose. Vabiti vanotiwo zviri nani kuti vanhu vashandise havo dhora rekuAmerica nekuti havana chivimbo nemari yemuZimbabwe.
Kutanga kwegore tanga tine mari yainzi maUS$ nemarand. Musi wa20 February ndobva taintroducea imwe mari yanga yakunzi RTGS$. Tatagara tine bond muna June vatachinja futi vataita imwe mari enew currency. Inyika ipi inochinja currency 3 times pagore? Chiripo muEconomics ndechekuti hazvina kana basa mari yaunoshandisa. Mangwana chaiyo togona kushandisa Chinese renminbi, mangwana chaiyo togona kushandisa Japanese yuan. As long as pasina maeconomic fundamentals hapana kwamuri kuenda. Zimbabwe yanga ibori ne Zimbabwean dollar yanga yakasimba 1:1 nebritish pound muna 1980. Zvakaikanganisa varume ivavava. Economics is not prophecy yekuti unonamata woita hope. Economics is about strategy. Makamboona bhora rerembo tabwa neblack rhinos kudhara rekuti unongorova kumberi jerichidaona maronga nyangera ovomhanya. Ndo economics dzidzona namutuvi mube. It's a waste of time. It's making us suffer.
Asi vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakaliso Jokonya vanoti avaone chakaipa kuti vanhu vawane mari yekushandisa.
Hazvisi zvinhu zvitsva nyika yazviona izvozvo. Tatato vane Zimbabwe dhora kudhara richisevenza whether vachiriti bondi chii kana kuti RTG zvanga zvatovapo kare. Chaakuitwa apa kuona kwedu ndechekuti icho vaakuprinda imwe mari yopinda zvemumarket kuitira kuti vanhu vasashoterwa nemari. Izvo zvakanaka, asi chandafara nacho ndechekuti havasi kuzoprinda mari dzakakurisisa. Vari kuprinda idzo $2 nema$5. Izvo zvakanakira pakuti vanhu varege kuita zvatakamboita kare mu2008 yekuti hatava namatrilioni maziriliyoni whatever. Zvinobva zvaunza inflation, mapurize obva akwira, asi apa pavaunza mari yakati one day yavari kuunza vanoramba vachiunza iri nedenomination diki. Saka vakaunza ureva kuti haugoni ukada kuti uitere mazimari akawandisa unenge wototora kana chikochikari chokufamba wakatakura mari dzacho.
Mamwe makambani munyika anonzi ari kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica kunyange hazvo mutemo westatutary instrument 212/2019 usingavapi mvumo sezvinoitwa kumakambani akaita seAir Zimbabwe anonzi anogona kutengesera vekunze matikiti endege nemari dzekuAmerica. Asi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatenda kuti vamwe vana muzvina bhizimisi vari kubhadharisa vanhu nemari dzekunze.
Chinoitika ndechekuti zvagara zvinonetsa kuti kana vanhu vamboravira kushandisa mavisa kuti vagozobva vonoshandisa imwe mari zvinenge zvinotiremei sekuongorora kwatakaita kune nyika dzakamboshandisa mavisa. Mukazvicherechedza zvino izvi nyika yakaunza mari yayo zimudhora uyezve mumazuva mashomanene anotevera mukuru wereserve bank vachadira mari inosvika bhiriyoni cash inenge ichizotenderera munyika kusanganisira nematambudziko anga asanganikwa nawo neveruzhinji pakuwana mari vachichajwa mapesendeji anosvika ku40-60% kuti vaone kesi.
Mashoko aya atsinirwawo nameya weguta reHarare vaHerbert Gomba avaudza Studio 7 kuti kanzuri yavo yave kudawo kubvumidzwa kuti ibhadharise vanhu nemari yekunze.
Inyaya yekuti hurumende yakapa malicenses kumakambani vese vakapuwa mvumo nehurumende kuti vanga vachitengesa maproducts avo in foreign currency. Maembassies vanofanirwa kugadzira in foreign currency. Kune mamwe makambani anogadzira mafast food akaita sana chikenini mamwe acho nemamwe apa nanga achitibhadhara in foreign currency. Vese vakaauthorize vandova ti kuti isusiwo chitibhadharaiwo in forex kanzuri yenyu.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagara vachiyambira kuti vachatora matanho akaomarara kune vanhu vanodhurisa zvinhu asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu chenetstalk ngati kurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chinopakurwa chino nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yeuori uyezve pamusoro pemaridzva iri kutarisirwa kuparurwa mavhiki anotevera.
Ndinonzi Pastor Kenneth Chani, ndirikugara kukambuzuma muHarare.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu.
Uri muZimbabwe wakanyanyisa zvokuti uri kuti upere kutora kuti Mwari vatipindira pane zvinhu zvose nokuti ezvirimwedzi munhu ane mariga unogona kunovhara kana kukoti kana kupi zvezvese. Saka uri wati munhu wakatidzika matende chaiwo kuti ubve handodzi yangu zvakaoma.
Asi munofunga kuti chii chiri kunyanyoita kuti vanhu vaite zveuori izvi?
Tokunzwa kuti uteuori kushayawoko mari munyika yeZimbabwe nhamo yapinda ndo zvakonzera uori zvakanyanya. Tinova vatendiwo zvakaita kutanga tinge tino zvakanyanya pakuti pisire pisa tingojoina uchi muurimo kuti aone mari kuti aone kurara muti nhamo yanyanya. Mari kuti kubatsira kwacho handione ichibatsira mari ichibatsira zvakanyanya sekuona kwangu. Chanoti tione but handione kubata kuti munomu uori sezvanzwa pakutanga kuti uori munomu wakanyanya. Even yakauya inoruza value inokurumbidza.
Halo mukoma munyaradzi makadii?
Kipo makadiyo.
Aiwa tiri wade tukutaura nemi muri kupi?
Ndiri mu Johannesburg, South Africa.
Taura itinzi.
Kuti ngai uri ndo iyo yatikuwadza zvakanyanyisa. Asi tinoona sekuti tsasungwa kuitwa vanhu varikutambwa navo mukatarira vana minista nana mai mupfumira. Kungosungwa kungobhabhadzirwa but hapana zvavanopedzisira vachizosungwa kuti vanoenda kujeri. Saka vese vanotevera mashure hapana anozosungwa anozotya kuita uori. Saka uori ndo hwanyaya kuti kuwadzisa munyika medu. Hakuna zvimwe zvinhu zvekuori ndo hwanyaya kuti kanganisa zvakanyanyisa. Saka tinoona sekuti dei vagadzirisa nyaya dzematongerwo enyika ndo panogadzirika nyaya dzese mani.
Halo makadizei?
Tiripo. Tabva taona mudzimai. Zvinofadza. Makadiko Shamisi?
Tiri pedu. Ndiri kuSouth Africa.
Taurai tinzwi.
Inini ndine pfungwa dzangu dzokuti kutanga 2008 vakabudisa mari dzainzi mabhiera right? Hapana kwatakaenda nadzo mari idzodzo. Vakachinja mari iyoyo bhiera vakaichinja zita vakaiti bhoni. Hapana kwatakaenda nayo mari iyoyo. Vakaipa futi zita rinonzi RTV. Hapana kwatakaenda nayo mari iyoyo. Saka inini ndiri kuti wedza dai zvanga zvichiita kuti ndikombotaura navo vanonzwa manguja wacho ndivaudze kuti muri kutendera panzvimbo 1.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedzi connection na 8 PM tiri kutarisa kutanga kweurongwa hweOperation Restore Legacy uhwo hwakabvisa pachigaro mwedzi uno makore maviri apfuura vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vechidiki, wakakubatsira here hurongwa uhwu mukuwana mabasa neremangwana rakanaka? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Ngatisanganei muchirongwa The Connection nhasi muineni Ntungamiri Nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vaJoram Gumbo vanonzi vari kupomerwa dzimwe mhosva pamusoro pemhosva yavakasungirwa nezuro. Sangano reApex Council rinoti kuratidzira kwaro kuri kuenderera mberi mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 5 kuLwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulama hearing la kade sikhuluma ngawo and they made a determination in terms of guilt verdict. So the penalty but ukuxotshwa umsebenzi.
Uhulumente uxotshe umsebenzi odokotela abangamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 asebele nyanga ezimbili bekhalala umsebenzi.
Bebegijima abeZimbabwe Anti-Corruption Commission mhlawumbe bahambe babophe umuntu icala lakhe bengakazi balichwayisisa balishayiziya ukuze bathi nxa bembopha bembophe belento ebalomkantsho ebambekayo engemenza ukuthi nxa sokuye emthethandaba lowo muntu anelise sibili ukuthi athonisiswe.
Isiphathamandla sikahulumente uMnumzana Joram Gumbo obotshwe izolo ngabe commission yeSAC kasamisangwa phambi komthethandaba namhlanje njalo kubikwa kulokhu engezelelwa amacala awetheswayo. Lanxa inkampani yamandla kagesi yeZESA izame ukuchasisa indlela entsha yokuhlawulela ugesi, iningi lilokhu likhona nangokuthi akabayizwisisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende namhla uxotshe umsebenzi odokotela abangamachumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 asebele nyanga ezimbili bekhalale umsebenzi. Umgcini sihlalo ogatsha lwe-Health Services Board, uMnumzana Paulina Sikhosana uthi abanye odokotela abedlula amakhulu amathathu khona bezabizwa bathonisiswe ngecala lokukhalala umsebenzi ngokungekho emthethweni. UMnumzana Sikhosana uthi labo abangatholakanga belecala ukuthi bengatholakala belecala bazaxotshwa. Odokotela asebexotshiwe laba bayala ukuyamukela ukuyakuma edale elalithetha amacala abo. Abathathu kuphela abahambileyo basindile. Asizweni ke uMnumzana Sikhosana ichasisa okuningi kwingxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Bekulama hearing la kade sikhuluma ngawo and they made ama determinations in terms of guilt verdict. So the penalty but ukuxotshwa umsebenzi.
Phakathi kwabo dokotela bonke abakhala leyo umsebenzi kungani lixotshe bonabo kuphela?
Hayi, ama hearings they are in phases. These were the first 8 that were scheduled, were served with the charge letters, and their hearings have been completed up to the stage of determination. We are continuing to serve abanye odokotela because asingeke sikwenze konke ngelanga elilodwa.
Laba eselibathonisisile bebengu-8 laxotsha abangu-77. Sokuyikuxotsha odokotela bonke phela lokhu baba uSikhosana?
Bexotshwa konke njani? Abanye bakhona ezibhedlela be.
Kodwa abaningi bakhalale umsebenzi.
I-ministry currently kulabodokotela abangu-1601 ku-establishment. And abebeku strike they about 457.
Ukuthonisiswa kwabanye kwezinye indawo sikhangelela ukuthi kwenziwe nini?
Okwenzakalayo ukuthi bayanikwa siyathumeza incwadi ezama-charges then siyabapha amalanga amathathu ukuba bazivale incwadi lezo and then uma belokuphikisana lalokho okuthiwoyo banikwa isikhathi sokutsho njalo. Yikho kungani kuthatha isikhathi. So abanye baphiwe izincwadi zabo ezama-charges namhla, abanye baphiwe izolo ukuthi ukuthi after 3 days that will be ngolwesine. So kuba njalo, so singeke sibe we don't have enough ama-prosecutors to ukuthi bazwe amacala akhona in 1 day. So kufeyi
Abanye odokotela lizabathatha ngapho ukuze bathathe izikhundla zalaba eselibaxotshile.
U-Secretary for Health lama-principal directors abo sithe babona ukuthi ba-develop what we call i-business continuation plan to the extent that is possible. Ngoba amanye odokotela bebengabuyi for 2 months, which means abafuna umsebenzi be. Kuyafana lokuthi abakho umsebenzi. So kuthi uma ngecotha kuyasala kunjengokuba bengekho kahleli.
Lo mnumzana Paulina Sikhosana, umgcini sihlalo wogatsha lwe-Health Services Board, bexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma labodokotela asebexotshiwe umsebenzi. Umphathi ntambo kahulumende osebenza ehofisini kamongameli Emerson Mnangagwa, mnumzana Joram Gumbo obotshwe izolo ngabe Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ISAC, imethesa icala lenkohlakalo okhangelelwe kumiswa phambi komthethwandaba kusasa amacala awetheswayo esengezelelwe. Umnumzana Gumbo ubikwa ayisiwe emthethwandaba okwesikhatshana lanxa engamiswanga phambi kwawo, wasebuyela njalo ezandleni zeZAC eqhubeke imbuzisisa ngamacala awethwesayo. Igqwetha likamnumzana Gumbo, umnumzana Selby Hwacha, ubikwa isithi getheswanga icala ngokusemthethweni, njalo amapholisa asadingisisa ngokwenzakala kungatsha ayezikhokhela engu-transport minister, kodwa uthi okuningi kwenzakala engakabi ngumphathintambo walolu gatsha. Umgcinisihlalo we-ZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele i-Studio 7 izolo ukuthi amacala etheswa umnumzana Gumbo agoqela ukuchaphazeka kwemali kunhlelo zenkampani yendizamtshina iZimbabwe Airways lokubuyisela emsebenzini isiphathamandla senkampani ye-CMA esasetheswa icala. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Okokuqala, yinto esingazake siyenze eZimbabwe ukuthi umuntu ayikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshelwe ubugwelegwele lokukhwabanisa. Siyakhumbula kwaba lezikandali zabantu abatshontsha izimoto zeWillowvale, kwaba lezikandali zamafutha zabochikore, kwaba lezikandali zabokangaye ezomumbu. So asikakwazi ukuthi amacala obugwelegwele obungilimbani siwaphatha kanjani. Kangiboni ukuthi kulokudlala thize, kodwa ngibona kulobugcamu. Njalo futhi kangibasoli kangako ngoba yinto esiyenzayo leyi kasikaze siyenze ukubopha kuthonisiswe abantu abalezikhundla ezingako. So mbona nje ubugcamu bokuthi bebegijima abeZimbabwe Anti-Corruption Commission, mhlawumbe bahambe babophe umuntu icala lakhe bengakaze balichwayisisa balishayiziya ukuze bathi nxa bembopha bembophe bele nto ebalomkantsho ebambekayo engemenza ukuthi nxa sokuye emthethandaba lowo muntu anelise sibili ukuthi athonisiswe kule nto elomkantsho. Sebembophilela umuntu sebezithola sekumele ukuthi babuyele kuhle bayechwayisisa. Sibonde futhi bekwenza kuphelekezela mphoko, bembopha bathi sesimbophile basebethi sithola ukuthi icala lakhe nxa sebesiye emthethwandaba kasoze banelise ukuthi bambambe okwamacini. Ngabe mhlawumbe kubotshwa thina abantu makhaza, ngabe siyatsho ukuthi hayi thina sebesiyabotshwa nje sijikele ejele, kungabe indaba zalutho. Kodwa-ke akukaze kwenzakala, mbona ukuthi bangadlala njengomuntu omkhulu onjengesiphathamandla sikahulumende.
Singabona ezinye zeziphathamandla zikahulumende lezi okugoqelana umnumzana Gumbo begwetshwa ngempela, kumbe kuyabe lokhu kucwayisiswa kungapheliyo
lapho yikho sizabona khona. Kodwa ngicabanga mina ngombono wami ukuthi angithembi ukuthi badlala bahlayaza ngabantu ngelizwe leZimbabwe, ngoba uMnangagwa ulo ungaphansi kwepressure enkulu kakhulu ekuthi abonakale sengazani uyaqeda indaba yobugwelegwele lokukhwabanisa lobungilimbani. So ngicabanga ukuthi engxenye mhlawumbe angabe eqinisile. Okunye futhi esingazela ukuthi umthetho ekade isetshenziswa ibivele icwegisa kakhulu. So imithetho leyo sihambe yalungiswa yabotshwabotshwa izipamabhawudo lapha laphana. Esicabanga ukuthi mhlawumbe kubazanelisa ukuthi babagwetshe, asazi kusiya ngokwe ngesikhathi.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu sixoxela ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisi bamba kumakakase aku 909 medium wave, lagu short wave 4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Lanxa inkampani yamandla kagesi ezesa izame ukuchasisa indlela entsha yokuhlawulela amandla kagesi iningi lilokhu likhonona ngokuqonga kwalinhlawulo njalo lisithi kalizwisisi osokubangela ukuthi abaningi bakhethe ukusebenzisa inkuni lezinye indlela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikampani yamandla kagetsi eyezisa ithi isilendlela ezintsha zokulawula ukusetshenziswa kukagetsi ngonanzelelo ukuze layo ihlale isenelisa ukuthenga amandla kagetsi kwamanye amazwe. Kodwa lokhu akuphathi kuhle abaningi ababona kuyikukhuphulelwa inhlawulo kagetsi mahlayana. Umnumzana David Chuma uthi amagetsi ahlezi ecitshiwe kuthi lapho esiba khona intengo yawo iyabe ingafinyeleleki.
Amagetsi siyayibona isibilithi aseqanise kakhulu, asathengeki, bese sithwele nzima ukuthi sithenge njani njengoba basitshela ukuthi kuthiwa ungathenga mhla ka-1 uyathenga amagetsi amaningi. Nxa usiyathenga futhi njalo uthenga amalutshwane akusasebenzeki, vele yisystem banale abayifakileyo. Ngenxa yokuthi nxa ungathenga $200 last inyanga yonke siyathenga sibe sithi sebehlisa ama-units, vela kuqondakala ukuthi kuyanga okunto kwakhona.
Umnumzana Mthulisi Ncube ongumhlali wakoBulawayo uthi ingcazelo yezesa kayizwisiseki.
Amagetsi kathi sasathengeki, sikhuluma so i-79 units esasiyithenga nge-$8 kathi sesiyithenga nge-$50 of which yona le ama-units ona awuqedi iviki. Engawuqedi iviki kunjalo amagetsi akhona abonakali. Engabonakali kunjalo imali azikho. So angazi ukuthi abantu bezisabathi senze njani ngento yonale ngoba la ngapha amagasi adura, inkuni asathenge ivese okunzima.
Unkosikazi Pamela Ngulube esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo sigcizelela kulokhu.
Indaba yamagetsi leyo ayisazwisiseki vele ukuthi kanti bakwenza njani. Khathesi iprice yakhona vele isiqanise kakhulu ukuthi nxamele uthenge sila magetsi akulasta inyanga yonke. Ufanele uthenge vele almost nge half year salary yakho yonke. Usithi uzathenga ngani lokho kunye, so iprice yakhona thesi isikhwele kakhulu. Njalo lamanye ama alternative source awe gas ukhangile lenkuni lakho vele akuthengeki. So asisakwazi vele ukuthi thina senze njani. La ngazi ukuthi uzathenga ama solar lights, ama prices akhona abefakwe ni $1 imali esingayiholi, kunzima kakhulu yithi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Blessing Sithole uthi kumnyama kuye ngalindlela esisetshenziswa yizesa.
Abantu bayadubeka ezindlini ngenxa yama prices amagetsi $50 yakho yatwa khona nxa ungaphasi wathenga mhla ka-1 but uyathola kuyi 79 units lapho into siyathi sitshelwa siya singahambelani. Singabe siyacela ukuthi thina basi ifoni sisile ukuthi uthenge amagetsi ngekho cash asathengeki seqalela ku $50 khonapho wena ifoni le $50 yakho niyakwazi ukuthi wena ungabi lani khonapho isikhathi sakho ukuthi uyethenga amagetsi kumbe uyabukatshana kumbe ekuphelele ebusuku ngoba amagetsi akho nasela sikhathi sokuthi ahamba sikhathiwana abuya sikhathiwana. So lathi khonapho sicela ukuthi lisibone sukuthi ingani intengo yakho niyehla kancane sikwazi ukuthenga lawo magetsi.
Indlela yabezesa entsha yehlukaniswe yaba izigaba ezintathu zokuthola ugetsi. Isigaba sinye ngasinye silentengo yaso ehambelana lendlela imuli esebenzisa ngayo ugetsi. Intengo yamandla kagetsi ikhwezwe ngesilinganiso sokungamakhulu adlula amathathu ekhulwini i-320%. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sikhangela ukuqala kohlelo lokukhipha umuyi umnumzana Robert Mkabe embusweni okwenzakale kulinyanga ngo-2017 elali kukhangelele njengabasakhulayo ekugenqulweni kukaMkabe sokwafezeka na isikhona yini imisebenzi elayithenjiswayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazi senge WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asidibaneni kuhlelo The Connection ngo 8 o'clock. Lilami untungamile inkomo.
Singakayi esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okhokhela ibutho lomanyano wabemelika eleSomalia ele-US Africa Command, AFRICOM, uGeneral Stephen Townsend welemelika ubika ukuba impi yokulwisana labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Qaeda, Al-Shabaab, ISIS labanye iyaphumelela kakhulu emhlubulweni wase-Horn of Africa. Ngobhubhe abantwana abayisithupha labesifazana abathathu abayizizalwane zemelika ngemva kokuhlaselwa kwemoto abakade behamba ngayo ngazo kwele Mexico. Ababuleweyo babikwa bengabemuli yako-Lebaron eyasungula inkonzo yama-Mormons esigabeni esemngceleni lalelo lizwe.
Amanye amakhansili lezinye ingatsha zikahulumende zibikwa zisithi zifuna ukubhadalwa imisebenzi yazo ngedola leMelika lona lingasavunyelwa kusetshenziswa phansi komthetho wasungulwa kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula. Uhulumende uthi uzethula imali entsha isilinganiso se-$2 le-$5 ngeviki ezayo ngesikhathi abanye osomabhizimusi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. Abanye bathi imbiko kasibalukhulu webhanga le-Reserve umnumzana John Mangutya eyokuthi kule mali entsha ezethulwa iphikisana lekamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi akula mali entsha ezayo. Ingcwethi yecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi abantu abazwisisi okwenzakalayo lapha.
Kanti nxa abantu besithi kuyaphikisana angizwisisi ukuthi bathini ngoba bathini ngoba ugavena yena ukuqala wayethe khona uzaletha imali yensimbi ama-coins ama-$2 okwakadesi nje usegcizelele nje ukuthi loba nxa ikhona izinsimbi zikhona amaphepha abekhona ayi-$2 lai-$5.
Ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi ukuvumela uZulu asebenzise idola leMelika ekuthengeni impahla kumbe ukuhlawula izikwelede kutshengisa ukwehluleka kukahulumende osevuma ukuthi inhlelo zakhe ziyizeleze. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi akulamthetho olandelwa nguhulumende yena ngokwakhe.
Uhulumende umthetho wawubika wa-announsa kuphela ukuthi sokulomthetho kodwa esikunanzelelayo lapha thina eZimbabwe ukuthi labo bawubeka nje kodwa ukuthi bawubekile kodwa kabawulandeli. Ungakhangela kulabangani bethu abarenta izindlu kumbe ama-business ama-ministers babhadalisa ngama-US dollars.
Umhlanga uqhubekele phambili esithi esinye isizathu esabangela ukusetshenziswa kwedola leMelika yikuthi uhulumende wayesesehluleka ukubhadala iholo lezisebenzi zakhe ngemali yonale.
Kodwa okuvele kwahlupha ukuthi singasebenzisi i-USA i-government ingafuni ukubhadala izisebenzi zayo ngama-USA kodwa bekwazi ukuthi hayi impilo yethu vele sokukhulunywa ngama-USA. Lapha bazama nje ukuvika nje ngomunwe ukuthi bethi hayi asifuni umuntu osebenzisa ama-USA esenzela ukuthi izisebenzi zama-civil servant labodokotela labogqweta bengajaji ngama-USA kodwa bona vele baqhubeka bejaja ngama-USA. Ungakhangela noma ifiweli bayichweza nsuku zonke belandele ukuthi namhla i-USA ithi malini.
Edolobheni le-Victoria Falls okwande abantu abavela kwamanye amazwe izisebenzi zihola ngedola leMelika kodwa isakhamuzi saleli dolobho umnumzana Ephias Mambume uthi imigoqo eminingi
ukuthi athila athole imvumo yokuthi baholise izisebenzi zabo nge-US dollar kodwa kulama-conditions angekho favorable afakwe ku-permission yona le evela ku-RBZ. Ama-conditions afana lokuthi awukwanisi ukuwithdraw imali yakho ingafakwa ku-nostro account yesisebenzi. Isisebenzi sayo singakwanisi ukuthi siyifinyelele siyiwithdraw kuyimali kuthiwa kufuze uyithengise e-bank nxa ufuna ukuyisebenzisa. Uyayithengisa i-forex yakho bebe sebekunika i-bond njalo kufuze imali naleyo oyakuyiholile uyisebenzise uyidle amalanga angu-30 engakadluli ungadlulisa 30 days sebeyithenga ngeforce kumbe esingathi mandatory liquidation ukuthi ibhenki yabe isikutshintshela ithathe forex yakho ikunike imali eZimbabwe nerate yabe ikhona ngalelo langa.
Umambume uthi zikhona izitolo ezilokhu zisemukela idola leMelika edolobheni leli.
Kulama companies athila athola imvumo yokuthi baholise izisebenzi zabo nge-US dollar. Kodwa kulama conditions angekho favorable afakwe kupermission yona le evela ku-RBZ. Ama conditions afana lokuthi awukwanisi ukuwithdraw imali yakho ingafakwa ku-Nostro account yesisebenzi. Isisebenzi sayo singakwanisi ukuthi siyifinyelele siyiwithdraw kuyimali. Kuthiwa kufuze uyithengise e-bank nxa ufuna ukuyisebenzisa, uyayithengisa i-forex yakho bebe sebekunika i-bond. Njalo kufuze imali naleyo oyakuyiholile uyisebenzise uyidle amalanga angu-30 engakadluli. Ungadlulisa 30 days sebeyithenga ngeforce kumbe esingathi mandatory liquidation ukuthi ibhenki yabe isikutshintshela ithathe forex yakho ikunike imali eZimbabwe nerate yabe ikhona ngalelo langa.
Ezinye ingcwethi ezicumula ezomnotho zithi okungaphathisa ilizwe ukuthi lisebenzise iRand lakwele South Africa.
Sibonge uChris Kande obesethulela esiphathelane lomnotho welizwe. Ubunzima obudalwa ngumnotho welizwe ongamanga kuhle sokuchiye uZulu engaselathemba lokuba engathuthukisa njani impilo lanxa ukhulumende sithi abantu bebekezele umomo uzalunga. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi abaningi elizweni bathi babhekana lobunzima obudalwa yikungamanga kuhle komnotho welizwe kubangelwa yikuqonga kwentengo yamafutha ezimota, ukusilela kwemali emabhanga ikakhulu idola kwele Melika. Umnumzana Albert Mazula, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeHarare Residents Trust, uthi izakhamuzi ziphila nzima ngalo momo, njalo abaningi bengakhangeleli ibhonasi lonyaka.
Abantu sisuka silahleke ukuthi kanti into thiwa ibhonasi kuyini, ngoba ibhonasi leyana inikwa abantu ikampani iyabe yenze iprofit, ibonga abantu ukuthi senze iprofit sisebenze kuhle, yikho ke isibongo sethu yilesi. Akula inkampani noma iorganization eyaba leprofit. Njalo singakhangela ibonus yangkhona vele sithi yona isalary vele kayaneli ukuthi uthi bangaze bayinibe ayizukunceda. Njalo into mele siyikhangele ukuthi ngetax esilayo lapha ibhonasi itekswa okwedlula iordinary salary yomuntu, yona ivele ingakwani isalary yangkhona.
UMazula uthi okukhama amabhizimusi kakhulu ludaba lwamafutha ezimota, okugcina kusenza intengo yempahla yonke iqonge kuleli.
Ngabe kuthiwa khona kule research engenziwa ukuthi mali enganani eyalahlekayo imota zimi zingasebenzi zimelele ukuthela ipetrol, sizabona ukuthi kwesinye isikhathi singakhuluma ngezigidi zamadola ezalahlekayo ngemota kuphela zime elayinini.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Africa Book Development Organization ekumsebenzi wokusekela ezemfundo ogoqela ukwakhiwa kwezikolo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe, unkosazana Sibongile Geja, uthi umumo womnotho usuphazamisa imisebenzi yabo eminingi.
Ama-projects ethu asilela kakhulu ngakhonoko ngoba sizathatha isikhathi eside sime ku-QA fuel ukwenzela ukuthi isikhathi sokuthi sibe sisebenza siyabe siphela lazo. Ngoba kuye kumele siphume siye emaphandleni lapho esisebenzela khona, kumele sihambe sile fuel eningi ezasikwanisele ukuthi sikwanise ukuya khona ngale lokuphenduka.
Ingcwethi kwezomnotho zithi ukwethula kwemali entsha noma kuyinto enhle enganikeza uZulu ithuba lokuba abambe imali ezandleni akuphathisi ukuvuselelwa komnotho kangako, ngoba uhulumende esiba lendleko enkulu kulumsebenzi kulokuthi nga udinde imali eziphezulu ezifana le $10 note, i $20 note, le $50 note. Iningi labantu baveza ukuba ithemba ngokwalo ukuba bengaba lempilo yokuhlaliseka sibili eZimbabwe abaselalo, ngoba ilizwe selilesikhathi eside lingalungiseseki. abenhlanganiso yeMine Workers Union of Zimbabwe bathi lokhe belwela ukuthi izisebenzi zithole amabhonasi lonyaka, kodwa kukhanya ithemba lingekho sibili. Bethi lalimali entsha esilethwa ke elizweni engelalabizo ababoni iphathisa ngalutho. Uhulumende yena uthi imali entsha le izaphathisa ekuthini uZulu athole imali angayisebenzisa, njalo kwenze ukuba le ntengo yempahla ezitolo yehle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zamukele ngenjabulo umbiko kamphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mosaledi wokuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eSouth Africa kumele bavunyelwe ukufunda kungakhathalekile ukuthi balencwadi zokuba selizweni lelo ngokusemthethweni kumbe hatshi. UBenedict Nhlapho sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi inkulumo kamnumzana Mosaledi isibethulele umthwalo omkhulu kakhulu, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi ezikolo zikahulumende kuhlawulwa imali ephansi kakhulu.
Ibisiphatha kabi le nto kakhulu thina singabantu baseZimbabwe esizihluphekela esingakhona ukuthi sibhadale ischool fees, ngoba imali yaseZimbabwe siyazi namhlanje ilethesayile kuyasesihlula ukuthi ngapha sithumele ukudla, siyathenga zonke izinto from amabhuku ngama-ballpen. So ma ngaba kuthi isiphakamiso sakhe sisivumele ukuthi abantwana bakhulu siyajabula kakhulu, ngoba lathi kuzasiphungula umthwalo osindayo semakhaya, ngoba singathi singagcina sibu.
Enkulumeni yakhe ayiqhubela bezindaba ngenyanga ephelileyo umnumzana Mosaledi uthe wonke umntwana kufanele abe sesikolweni kungakhathalekile ukuthi uzalwa kwele South Africa loba kwelinye ilizwe. Umsaledi uthi ngemva kokunanzelela ukuthi abantwana bakwamanye amazwe abangelancwadi zokufunda bayenqatshelwa ukufunda ezikolweni zikahulumende, uye wathintana logatsha lwezemfundo kuleli. Uthola ukuthi abenza lokhu bathi besaba ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya lungabathola belabantwana abalancwadi luzabethesa umlando. Kodwa kumtswaledi uthi iziphathamandla zakhe ziya esikolo kuphela nxa kunamacala adaliweyo, hatshi ukuyabheka ukuthi abafundi bakwamanye amazwe banamaphepha kumbe hatshi. Uthi ngensuku zalamhlanje kuyingozi kakhulu ukuba lo mntwana ongafundanga, ngakho akekhole mvumo yokube nqabela ukufunda. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Alphos Magwegwe uthi lezi zindaba ezimnandi.
Ngi-interim kumele abantwana balungiselele izincwadi, ngoba abaningi abantwana sibazalelwe la bangama-South African citizen mawulandela i-universal law. So uhulumende kumele abafunde ba-right bafunde, but kumele abheke ukuthi ma esiyafika 18 years omntwana bamenzela amaphepha. Noma ezalwa ngumzali wangaphandle oli-foreign kumele benzele amaphepha, babhale imatriki, bazikhethele bona ukuthi bafuna ukuba ngabalikilisi.
Iningi labantwana beZimbabwe abakwele South Africa abalazo incwadi zokufunda ngenxa yokuthi iningi labazali babo labo abalazo. Lokhu bekusenza ukuthi bengemukelwa ezikolo zikahulumende okuyizo esihlawulisa imali yesikolo ephansi. Ngenxa yalokhu iningi labantwana laba bafunda ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Ezinye zalezi zikolo kugcina kutholakala nokuthi zisebenza ngokungekho emthethweni. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhlanje. Uhulumende uxotshe umsebenzi wodokotela abangamachumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 asebelenyanga ezimbili bekhalale umsebenzi. Umphathi ntambo kahulumende usebenza eofisini kamongameli umnumzana Joram Gumbo obotshwe izolo yiZak ukhangele lokumiswa imithethwandaba amacala akhe esengezelelwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.